Sadiva Sadi, Usaidiba my G. Sadiva Sadi, Usaidiba my G.
Sabiwa mami mdiwa kuva panda kujuma eh sativa sati sipundo diwa nani ndoda kuenda niwe kumba yakatile yakune vanhu manyisa bani pando nzirombe nikuda kwako ndiwe unotozo ndita nani hautaure zvako too much just ndakuziva unondida wani ndoita namo handimboifunga pandino kuputira kuita wani Sativa, sativa.